mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri chikumi 9 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vabatwa nechirwere checoronavirus munyika vasvika pamazana maviri nemakumi masere nevanomwe 287. Masangano evarayiridzi nezuro akabudisa gwaro renyunyuto pamusoro pemihoro yevarayiridzi vachitizve hurumende iite musangano wechimbi-chimbi nevarayiridzi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus munyika hwasvika pamazana maviri nemakumi masere nevanomwe 287 mushure mekunge vamwe vanhu vashanu vakabva kusouth africa vabatwa nechirwere ichi nezuro. Asi uwandu hwevanhu vapora hwakawedzera kusvika pamakumi mana nevatanhatu 46, vafa vachingori vana kusvika pari zvino. Masangano masere evarayiridzi nezuro akabatana mukubudisa gwaro renyunyuto pamusoro pemihoro yevarayiridzi, uye masangano aya ari kukurudzira hurumende kuti iite musangano wechimbi-chimbi nevarayiridzi pamusoro pemihoro yavo iyo anoti haichatengi chinhu. Masangano aya anoti hurumende inofanirwa kudzorera mihoro payaive muna 2017, apo varayiridzi vaitambira madhora mazana mashanu nemakumi mashanu emari yekuAmerica pamwedzi. Gwaro iri iro rakasvitswa kuboka rePublic Service Commission pamwe nebazi rezvavashandi rinotiwo mhuri yevanhu vatanhatu yave kuda mari inoita zviuru zvishanu nemazana mashanu zvemari yemunyika pamwedzi kuti itenge zvekudya chete pamwedzi, inove iri pamusoro kwazvo pachitariswa mari iri kutambirwa nevarayiridzi. Izvi zviri kuitika panguva iyo hurumende iri kutarisirwa chero zuva svondo rino kuita musangano nevamiriri vebashandi kuti vazeye nyaya dzemihoro. Asi hurumende yakatobuda kare pachena kuti haikwanise kubhadhara vashandi vayo nemari yekunze. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi, asi Jonga Kandemiri weStudio 7 akwanisa kubata mutungamiri wesangano reArtus vaObert Masaraure kuti tinzwe zviri kudiwa nevashandi.
Varayiridzi vari kutambira mari shomanini inokwana kuita 2800 RTGS, mari yemuno yekuti tikaichinja kuita mari yeAmerica inoita US $34 or less. Tichitarisa kuti varayiridzi ava vaimbotambira $550 pasati paitwa hunubu hwakaitwa hwokurijisa masalaries edu. Tichitarisa panguva yaka dai mitengo yezvinhu zvingade kudyiwa kana kushandiswa nemhuri yevanhu vatanhatu yakudokusvika kuma 8000 RTGS. Tichitarisa hedu pane manyore kwaanoitwa neConsumer Council, izvi zviri zvaita kuti varayiridzi vararame mukutambura kwakanyanya, vatambure nenzara, vashaye mari yekubhadhara zvimwe zvingadiwe pakurarama kwavo zvinosanganisira health care. Ndozvaita kuti tibatane titaure nezuri rimwe chete sevamiriri vevarayiridzi kuti hurumende ngaidzore mari yedu yataisimbotambira United States dollars 550 kuti tikwanise kuraramawo sevamwe vanhu, sezvo mitengo yezvinhu zvose zviri kushandiswa yakutengeswa vachitara mitengo neUnited States dollars.
Saka chii chikuru chiri kukurudzirwa negwaro ramaburitsa iri, tichiona kuti hurumende iri kuzivisa kuti haikwanise kukupai mihoro yemari yekunze?
isu tukukuruzira hurumende kuti itipe mari yedu iri ma United States dollars vatibhadhare mari inokwana 550 United States dollars yataisimbotambira vasati vachinja masalari edu ataisitambira mukatarisa pamanegotiations atakaita kubva kumashure kunana 2012 tichitanga kuita chisungo chekubhadharwa nema United States dollars hurumende yakazongogura chirangano chedu chatati nacho ikatanga kuti reducera masalari zvinove zvisiri pamutemo kana tichitarisa kodzero dzevashandi saka tikuti vatidzorere mari yedu yavakatibira nechikribidi vatidzorere masalari edu avakatichinjira nechikribidi inflation panguva ino iri kunzi yakwira zvakanyanya kusvika kunana 700% kana tichitarisa kune mastatistics atinowana kumaagensi ehurumende saka tikukurudzira kuti mari yedu yemuno haichateke musi waunoipiwa inopera value usati wapinda muchitoro paunenge uchinoitora vari muzvitoro vanenge vachitochinja maprice ezvinhu saka kuti tidzivirire kutambura kwakadai taakuti dai mari iyi yachingochadywa tangoibhadharwa nema United States dollars sezvo iriyo mari ingatokwanise kuti tirarame seva
tiri kunzwa kuti pane musangano uri kuitwa wenyaya dzemihoro pakati pevashandi vehurumende nehurumende iro svondo rino hamugone here kuti mungomirira muzosvitsa nyunyuto idzodzi kumusangano iwoyu uri kutarisirwa kuitwa pakati pehurumende nevashandi vemihoro
zvatinosikaronyunyuta nazvo hurumende painoti iriuda kusangana nevashandi inosangana iri yega inosangana neboka inonzi apex council saka kana vasangana vachiita misangano yeveputugadzike nhuna dzevashandi hadzisi kuzozeiwa patafura iyoyo saka isu tichigara tichiisa zvinyunyuto zvedu kuhurumende direct tichivakurudzira zvakare kuti vasiyane netsika yavo yekugadzira tafura yavanovharira vashandi pasi zvaita kuti mushandi agare achitambura nekuti izwi rake harisi kunzwikwa
avo vange vari mutungamiri weatus vaobert masaraure vari parunare najonga kandemiri westudio 7 vari muharare zvichakadaro varayiridzi vanoti vanokashamadzwa zvikuru nezviri kuda kuitwa nezimbabwe schools examination council pamwe chete nehurumende zvekuvhura zvimwe zvikoro kuti vana vechikoro vanyore bvunzo mutungamiri weprogressive teachers union of zimbabwe dr takwafira joe vaudza studio 7 kuti chinhu chikuru kuchengetedza utano hwevana sezvo bvunzo dzichigona kunyorwa chero zuva ripi zvaro mukati megore dr joe vati kana hurumende pamwe chete nezimsec vakaomesa musoro vakaenda mberi neurongwa hwekuvhurwa kwezvikoro kuti panyorwe bvunzo vachaona kuti varayiridzi vanenge vasipo sekusungana kwavakaita dr joe vanoti havanzwisisi kuti sei hurumende ichida kuisa vana vechikoro pakaipa kudai sezvo coronavirus yatoratidza kuti hachisi chirwere chekutamba nacho
varayiridzi vanotokandamadzwa kuti sei zimuseki yaramba yakaomesa musoro zvakadaro nokuti kunyorwa kwebvunzo nevana vechikoro vemuna june hachizi chinhu chokuti tingaona chizonetsa kuti zvinge zvichiita even kunana september zvako even kana gore rino zvaro rikaramba zvinhu zvakasunga covid iriko ichiinkiriza ita mutamba mhuru zvairi kuita izvi kunyange zvikoro zvikavhurwa gore rinouya muna january hationi chinotadza kuti vana vakwanise kunge vachinyora bvunzo dzemuna june muna january muna february kana march vachizonyora idzo dzaifanira kunge dzichinyorwa muna november
saka dr joe imi nesangano renyu munoti chii kuhurumende munoti chii kuzimsec
chinotinetsa ndechokuti isingwisingwi yei yapa kuti vanhu vakuru vane misoro yachena vanhu vari experience vade kuita rurasa demo rwakadaro kusaona kuti ichi chirwere chakatarisana ichi mutema rege wembada usina mugoni wawo saka zviri nani kuti vanhu varambe vari vapenyu pane kuti tiriske upenyu hwavarayiridzi upenyu hwavadzidzi uyezve noupenyu hwemuri yese yemuzimbabwe nokuti varayiridzi kana kuti vana vechikoro vakabata nazvo tinotapurirawo navavo vasiri kuzvikoro saka zvinokandamadza zvikuru kuona vanhu vakuru vachishinga kuramba vakaomesa musoro sechigogodza vachingoti bvunzo ngazinyore chete saka ndosaka tati hava masimuka tienzane toona namagaro pakuyambuka rwizi rwacho panosvika musi wacho wokuti mazamanishini anga anyore tichiwani kwa tisimu muzikoro.
Abo vange vari mtungamiri we Progressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takawa Firajo, vari parunare kumasvingo ne Studio 7. Mashoko atiri kutambira izvozvi anoti masangano anomirira varairidzi aendesa zimuseki kudare redzimhosva achiti anoda kuti bvunzo dzinonzi dzinyorwe mwedzi uno dzimiswe kusvika zvese zvinofanira kuitwa kudzivirira varairidzi nevana vechikoro kubva kucoronavirus zvitange zvaitwa. Tabata Dr. Joe zvekare kuti vatiudze nezvenyaya iyi muchidimbu.
Masangano avarairidzi emuZimbabwe SRA 8 atsvagaloya kuti aise neorder interdicting Ministry of Education nemuZimuseki kuvhura zvikoro kuti mazamanishini emuna June anyore. Izvi zvaitirwa kuti taona kuti kunyange tata vaudza uyezve komiti yeeducation yemaparliamentarians yavaudza kuti zvikoro hazvisiri redhi, Zimuseki neministry of education vanga varamba vachienderera mberi nokuprepare kuti mazamanishini aJune anyore kubva musi wa30 June. Saka nhasi tazoinstructa lawyer kuti ainterdicte kuopenwa kwezvikoro kuti mazamanishini anyore, nokuti tiri pachisungo chokuti upenyu hwavarairidzi nevana vechikoro hwakakosha kupfuura kunyorwa kwamazamanishini.
Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takawa Firajo. Chizorwa cheZimbabwe chakabva kuBotswana vaRobson chakasara vaudza Blessing Zulu weStudio 7 kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munzvimbo dzinochengeterwa vanhu kana kuti maquarantine centers.
Kana vanhu vachisvika muquarantine, whatever they are promised, they should keep them, because it's no point kuti vanhu vanoudzwa kuti muchagara 8 days muchiitwa swabs, and then after that munomirira maresults enyu, and after maresults abuda you can be released. And looks like tarashua avasati vaita prepared. These guys are not ready for quarantine and the COVID-19 itself.
Ko sei muri kuti zvinhu zvinenge zvisina kumira zvakanaka iko kuma quarantine centers uko, nekutika iyo hurumende iri kuti iri kutumira makurukota akasiyana siyana kunoona kuti zvinhu zviri kufamba sei, uye iri kuti iri kugadzirisa, asi imi muri kuti zvinhu zvinenge zvisina kumira zvakanaka. Mungajekesa here zvamunoreva?
Kangoitika outbreak nganetsa stereke, because ma area takagara isisi kwanga usina mvura. It was very hygienic.
Ko pamunosvika munombovhenekwa here vanoita sei? Vanokutorai temperature zvinenge zvichifamba sei musi wamunosvika?
Yeah, wasvika temperature inotorwa, and then munoudzwa kuti muchatorwa maswab test after 8 days.
Vanhu vakawanda vari kubva kunze uko, zvikuru tichitarisa kunyika yeSouth Africa, uye iko kuBotswana kwamanga muri uko kuZambia, kuAmerica neBritain, tiri kuona ndo vari kunyanya kubatwa nechirwere ichi, vachinge vadzoka varimo mamanga muchichengeterwawo. Imi muri kunzwawo sei kuti makukwanisa kunge muine mhuri yenyu panguva ino?
Yeah, ndiri kufara chaizvo, because ndine freedom kuno kuye andanga ndisina.
Ko ipo panyaya yechikafu apa zvamira sei? Makukwanisa here kurova machikichori makumba kudai pane zvavanga muchidya iko kuquarantine center kumosi oyatunya kwamakagara kwemazuva akati wandei, uye zvii chaizvo zvamaidya?
I was eating the big wachete with a rough junk, and kuno at least natoria ma traditional foods, everything that I want.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chakabva kuBotswana vaRobson chakasara vange vachitaura vari parunare kuHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Zvichakadaro, Africa Centers for Disease Control and Prevention inoti vanhu vanodarika zviuruzana nemakumi masere nemana ane matanhatu 189,000 vabatwa nechirwere checoronavirus muAfrica. Vashaya vadarika zviuru zvishanu zvine zana nemakumi masere nemapfumbamwe 5189. Vapora vanodarika zviuru makumi masere nemaviri 82,000. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavhairasi pasi rose hwadarika mamiriyoni matanhatu nezviuru zvinomwe 6.7 million. Johns Hopkins University yomuAmerica, iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose, inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika zviuru mazana mana 400,000. Vapora vachidarika mamiriyoni matatu 3 million. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Daily News mune nyaya yomutevedzeri wasachigaro weMDC Alliance vaJob Sikala vachiti nguva yekupinda mumigwagwa vanhu vachiratidzira kusafara kwavo nehurumende yavaEmerson Mnangagwa yavapadyo. Vasikala vanopemera vamunangagwa neZANU PF mhosva yekuda kupunza bato reMDC Alliance. NewZimbabwe.com inoti Robert Zhuwao, muzukuru wevaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, aenda kumatare edzimhosva kuti dare rirambidze gurukuta rezvemutambo amai Kirsty Coventry kuti vasatora purazi ravo riri kuzvimba. NewZimbabwe.com yekare inoti mapurisa ari kutsvaka vanhu gumi nevatanhatu vakatiza kubva pavaichengeterwa paMabikwa High School nepaLupane State University vachiongororwa kana vaine coronavhairasi. Nzvimbo mbiri idzi idzo dziri muLupane dzine vanhu vanoita zana nevanomwe. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kadive Studio 7 ndinoitwa wotaura ichizengwe. Ndiri pano paJoburg ndinobva kumusha kuweza. Ndakaida kungotingoudza maZimbabweans anosanganisira matarezi mhosva neZANU PF kuti takavhota muna 2018 takavhotera Nelson Chamisa weMDC Alliance akabula aine 2.6 million. Orozeki akati iyo 2.1 million. Saka ndiudze kuti 2.1 million vanhu vakaisa X yavo vane rudo vanofarira Nelson Chamisa. Nhasi muri kuti kudinavo. Murikufungidzira imemo kuti vanhu va 2.1 million yakabudiswa neZeki yekunyepa iyoyo. Pane patingakwanisa kuti takuenda kwa mashure makupe. Aiwaka zvifungisisewo kupi ano vanhu vaka 45,000 kana nakupa hanyarewo futi.
Ya masikati akanaka vatipfenyuri beStudio 7. Handini zvangu ndiri kutaura ndiri kuSouth Africa. Ndandichidongotaura panhau yevanhu vari mumaquarantine centers. Vanhu vari mumaquarantine centers vari kungonzi vari kurwara kuwedzera nhamba pasina kana munhu wana anenge achimbonzi ari kurwara. Tiri kukonda kuti hama dzedu dzirimo mumaquarantine centers imomo, but vari kungotitaura kuti taiwa ndakangozonzi after 39 something days ndonzi hanzi kwaiyo watestwa positive. Iye taagarisa akangogara. Saka inini chinotinetsa ndechekuti maresults acho ndobva omubvunzwa kuti munhu shako uri kunzwa sei, uri kunzwa flu here kana kuti uri kunzwawo pai kana pai zvapo. Unokutaurira munhu kuti ainini ndiri fit, more than fit. So isu tirikungoona kuti vanoda kungopa puresha vanhu vari mumaquarantine centers kuti vabude mari, then unongozviziva.
Pamusoro makadiko paStudio 7. Vashamarari, ndinokumhoresai ndichiti muri kuita basa guru zvakanyanya. Masaisai enyu ari kufambisa mashoko neukukutu hwakaipa hwakadai huri kuitwa nehurumende yeZimbabwe. Vatungamiriri veZANU PF vari kutonga nedei. Ndinoitwa mukomana Gata, ndiri pano paPetersburg. Gata Manesa, kumushandobva zvangu ndiri pachipinge pamanderapo. Iya, ndinopa kushora zvakanyanya pamusoro pezviri kuitwa neZANU PF. Ndiri kuzviona kuti iye kupe ane back support yavakomana vadai kuondonga Zimbabwe.
Iko zvino vaona kuti nyika vaondonga vaiparadza, vakuda kuparadza bato revanhu reMDC Alliance. Inoi ndinoti kuna vachamisa kudai vaiteerero ino message yandiri kudai kutaura. Vasaora mwoyo, kunyangwe ivavo gumi nevashanu vakavapandukira, hatisitori naye nebasa navo.
Pamusoro ipamusoro iyi vashamararesi vestudio 7 hama neshamwari dzinoteerera, tiripo pakuchema nekunyunyuta nedzatiri kuitirwa mukati menyika iyo ino. Zita ndinoitwa Chief Chine Mukutu, ndiri muno muHarare. Tinochema nezvatiri kuitirwa zvatinoona, asi chatinoziva ndechekuti zvizhinji vanhu vangaita kana kutaura havo paspace vuva. Takagara tanzi tiri vanhu venyama, hatina simba rekujaja kana kutonga. Asi chatinongoziva ndechekuti simba rehove rinenge riri mumvura. Mashoko aya anobata pakawanda. Tangomirira hedu kuona pazvinosvika, nekuti ichiri nguva yavo, ndo vatindo vari kuridza chiregai vatambe. Isu chedu kungotarisa, asi tinoziva kuti minamato yedu haipereri pasi, uye misodzi yenyika zhinji haingatsakatiswi nekuda kwekuurawa kwevanhu. Gai vauraya, handiti ndivo vakatisika here? Tinongozvisiyira kwavari kuvomusika vanhu vanoona. Asi hama dzangu, tatambura munyika yeZimbabwe, tinokumbira rusununguko rukare donodzonga richiuya, tikwanise kuzorora tigare tichirarama tichiziva tiri munyika ichipikirwa, kwete kuti toita senge titori nhapwa mukati menyika yemadzibaba edu. Saka rusununguko rwacho ndevhupi? Ngavanotora pavakasiya varusungirira, tikwanise kuwanikwa tichifurwa nemhepo tiva nemafura manyoro mukati menzvimbo yatakaberekwa netendangu.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Kwazwai, muri Zimbabwe. Tinokokai kuti mupinde muchirongwa chedu cheve chidiki cheThe Connection na 8 PM. Muchirongwa tichange chitarisa nyaya yechirwere checoronavirus, apo zvikoro zvovhurwa kuti vamwe vanyore bvunzo. Tiri kutarisawo zviri kuitwa nevechidiki kubatsira vamwe munharaunda dzavanogara. Ngatisanganei pachirongwa The Connection, muine neMike Hove na 8 PM manheru ano.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vaimbove yevatungamiri vemapazi emauto akasiyana-siyana muAmerica vari kubuda pachena vachishora mutungamiri wenyika vaDonald Trump, vachiti mabatiro avari kuita nyaya dzenyika haana kunaka uye haaenderani nebumbiro remutemo. Mukati mesvondo rimwe chete, vakuru ava kana kuti majeneral vakatanga kushora vaTrump zvikuru, vamwe vavo vachiti vachavhotera vaJoe Biden veDemocratic Party musarudzo dzemutungamiri wenyika dzichaitwa muna mbudzi gore rino. Chimwe chezvakakonzera izvi ndechekuti vaTrump vakaedza kushandisa mauto eAmerica pavanhu veAmerica vakange vachiratidzira zviri pamutemo. Muzvinafundo Elliot Masocha vanoti pane vanhu vazhinji vasisadi utungamiri hwavaTrump asi vanotya kubuda pachena.
Zvinenge zvakawanda zviri kuitika pautungamiriri hwavaDonald Trump zvavanotarisirwa kunge vachiita somutungamiriri wenyika unozivazve mutungamiriri wamauto watinoti commander in chief. Zvaizvo zvinenge zvisina tarisiro inenge yakatarisirwa nemunhu unganzi ndiye mutungamiriri wenyika kana kuti commander in chief. Kunyanya zvavakaita pane nyaya dziri kuitika mazuva ano dzaGeorge Floyd, idzi vanhu vachidemonstrata sokubvumidzwa kwavanoita pabumbiro romutemo, vamwe vachizongoputsa-putsa vahavo vachisungwa navamwe vachitiza, vakabva vadaidza masoja anozikamwirwa muAmerica kuti haadi masoja anofanira kuinda pamberi pavanhu vanenge vachibvumidzwa kuprotesta nokutaura zvinhu zvinovarwadza. Iyewo President Trump voita sokutodada namasoja iwawo kuti aiwa ngaauye mastriti adominate vanenge vachivari kurwadziwa uno kudzvanyirwa kwavakuita zvavakushatisa zvino zita ramaudziro zvekare havasi kuratidza kutsigira vanhu vari kurwadziwa nenhamo dzakasiyana siyana dzinoenderana kudzvanyirwa kwavatema nhamo dzinoendera navo dzechirwere checoronavhairasi chiriko mazuvano vari kungoshingirira chete nokuti ndidzoserezve pachigaro pachaita maelection muna November munokuti upfumi hwenyika ndaakuhudzosa nenzira dzakasaka vanhu vari kuona kuti vamarepublican vacho vakuru vakuru vamauto kwete vamauto chete kana even president Bush chaiyo unenge wakati aiwa rwendo runo handisapoti handisapoti president wamarepublican wavo iye Donald Trump nokuti haasi kuratidza utungamiriri hwenyika huru yakaita seamerica
kana takatarisazve tiri kuona kuti vazhinji vevanhu ava vari kutaura izvi vasisiri muhurumende vanhu vaimboshanda muhurumende se tichingavoni vakuru vakuru vebato reRepublican Party vachibudawo pachena vachitaura zvinotaurwa navamwe vavo vakuru vavaimbokudza vari muhurumende uye zvemupati mavo
zviri kuitira ndozvokuti vachiri kusevenza navatirambu vane kakusha kuti kana vakabuda pachena kuti vatiramba hatisi kuzovasapota kuti vadzoke vadzoserwe pachinzvimbo choutungamiriri vanotya kuti vanogona kuzodzingwa mabasa kana kuti pavanozoendavo kunokambena vanogona kudii vanogona kuzokurirwa asi mukati mavamwe vari muhurumende vakaita saana senator Mitt Romney vakatongobuda pachena nyange vachishanda muhurumende mapresident Trump vari kumarepublican ikoko vakabuda pachena vakati handivasapoti kwoita zvesenator Lisa vukualaska uko vakataura zvimwezvo kwozoita vamwe vanonzivo nevakaferefeta vanonzivo vamwe vacho vanoshanda navatirambu vanongofa zvavo kutaura asi kana vasiri vari kuhama dzavo nokumoko vari kuona kuti hatingakwanisi kudzosera vatirambu noutungamiriri hwavaitawo
saka chii china vatrump chinoita kuti vanhu vavatye ivo vachingova nebhesi ye33% chii chinodaro
chinoitika nechokuti vatrump munhu une mari agoita zvekare shamwari dzine mari yakawanda zvekare zvekare kuna vamwe vanomuteverera chaizvo chaizvo vatingati mahadico republican aya vanogonawo kuvhota chimwe futi nacho ndechokuti vane simba rokutaura kwavanoita patwitter paya paya vanonzi vane kuma 8 million kana kudarika masapotas avepapa saka sapurezidendi simba ravo riripo izwi ravo rinohwikwa purezidendi zvekare munhu uri muparty yamarepublican saka nyange zvavo kuina ma35% ari kutaurwa ivavo asi kuti somukuru mukuru zvazvinoti mukuruka une kakurespekta kaanoita navanhu vakamusapota kuti ave pachinzvimbo ichocho kuti vazobuda pachena vanenge vazvifumurawo kuti aiwa pati yedu haina kubatana
avo vange vari muzvinafundo Eliot Masocha vari parunare nestudio 7
ezangai mopao mokonzi it means I'm the big boss murozvi mukuru wega unoaziya masystem yacho
mese kambo kanobva kuna Tonga imoyo sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vanhu vabatwa nechirwere checoronavhairas munyika vasvika pamazana maviri nemakumi masere nevanhu homwe 287 masangano anomirira varayiridzi aenda kumatare edzimhosva kuti zimsek irambidzwe kunyorwa kwebvunzo kusvika nyaya dzezveutano hwevarayiridzi nevadzidzi wagadziriswa tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare Maneru apo tichikupai zvedzimwe nawo. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.